kazhinji kana madata iwa haazomiriri zvavo kuti vabva kuunited nations nekuti vanenge vakatowirana nevanoshanda kuofisi kwavo nemadhesi asi ndinoona vachikwanisa kuzongopa madhesi ekunyepera aya kungoti kuti vasanzi vakanganisa dare vongotaura madhesi avanozoti papamberi papaya vomachinja ndo imwe nzira yavangateera nekuti pavakatanga kunokumbira kuti vanoda mwedzi taishaya kuti vari kuzviitira chii nekuti panga pasina reason yekuti pamwedzi vanenge vapedza zvavanga vachiita
asi pangaitwa here matanho mamwe anga atorerwa vamugabe nekunge vanonoka kana kuti vatadza kuzivisa mazuva emabielections
hapana matanho anotorwa kana mutungamiriri wenyika kana mutungamiriri wehurumende sezvakaita vamugabe vari mutungamiriri wenyika vamutungamiriri wehurumende akaregedza kuita zvinenge zvichinzi aite nemutemo chinhu chamungatokwanisa kuita kunga kuenda kukoti zvekunoti koti ipe futi order yaanozoramba asi aramba kuita zvakadaro munenge maakutoshandisa bumbiro remutemo rinoti president vagura mutemo weconstitution vanotokwanisa kungoitwa inonzi impeachment inobviswa neparliament iyaya isina zvainoshanda zvayo asi hapana chimwe chinokwanisa kuitwa nemutungamiriri wenyika kana akanyagura mutemo wenyika nyange mutemo weconstitution kunze kwekutongomutora kuti taakuda kumubvisa pachigaro neprocess inonzi impeachment iri muconstitution
kune vamwe vari kutiwo mabielections nguva ino nyika yatarisana nesarudzo kutambisa mari nenguva munoona zvakakodzera here kuti mabielections aitwe
hakuna munhu wemuzimbabwe andirofunga kuti anenge aine pfungwa dzinoshanda angada kufunga kuti kuitwe mabielection tichiita sarudzo manje manje ndinofunga pamutemo wenyika by June next year tofanira kunge taakuita sarudzo June July zvakadaro uyezve kune referendum iya yeconstitution nyika yacho haina mari yakawanda vamugupa vaifanira kunge vakakumbira dare kuti vapiwe nguva yakareba yaizobatsira kuti pavanozoita election iyoyo pamwe inenge yakuita social election imwe chete saka handioni sarudzo dzemabielections dzichibatsira nekumbira kwakaita zvinhu especially nyaya yemari.